patakapirwa nyaya yacho takanzwa kuti zvinobva kuofisi ya president and cabinet saka takatonyora matsamba tichigunun'una kuti hatisi kufara nedanho riri kutorwa netreasury zvikonzero ndezvinoteera izvi vateereri vakawanda vanozviziva kuti hurumende yezimbabwe iri kutadza kubhadhara vanhu vavo masalaries kana kuti kumita tingati pachirungu marecurrent expenditures zvinofanira kubhadhara panguva nenguva hurumende yezimbabwe haina mari yakadaro hurumende yezimbabwe ine chikwereti chenasa already saka danho iri rokuti mari yombofura neikoko kuhurumende isati yashandiswa nenasa tiri kuona sekuti zvinangovhiringidza remangwana yedu
asi kava mwoyo pane mutemo unofanira kunge uchitanga wawandudzwa kuti hurumende inge ichizotora danho irori zvati zvaitwa here uye zvinofanira kuitwa sei
isisu semaziviro edu ndezvokuti pensheni iyi inoti kana kuti iri kubatwa kana kuchengetwa nemabato matatu tinoti pachirungu itripartite saka pane bhodhi rinofanira kuva richidhisaida kuti zvinobatwa nenzira yakaita sei asisati taona mutemo wakadaro uchichinjwa kuti hurumende inopindira kusina kuchinjwa mutemo saka kana zvaita izvozvo tichazoongorora kuti tinogona kuenda kumadare here.